Mutongu nasi takwiza kudare Constitutional Court nyaya yokuti sarudo de muZimbabwe zinofanira kufambiswa sei pamutemo wedu weConstitution kuti pave nesarudzo panofanira paine voters roll rakagadzirwa neZimbabwe Election Commission kwete rakagadzirwa na Registrar General. Isu sangano weMDC takanyorera kuZimbabwe Electoral Commission tichibvunza kuti vatipe voters roll rinoratidza vavhoti vari muconstituency imwe naimwe, ndokubva vatipindura vachiti voters roll havana. Asi President Mugabe vakadeclare kuti musi wakati kune kuchikwa mabai elections. Saka isusu hatikuziva kuti mabai elections iwayo ari kushandisa voters roll rip. Kana paine sarudzo inodaidzirwa mamwe mapato asina kupiwa voters roll, sarudzo iyoyo haisi pamutemo, uyezve sarudzo iyoyo haifani kuitika.
Vamonzera, vamwe vangada kuziva kuti sei bato renyu rakwira kumataredzi mhosva iro risiri kupinda musarudzo sezvamakazivisa.
Takanyika tamba kuzeti madate nomination court asati asvika. Tichida kuziva isusu kuti seMDC tinopinda here musarudzo kana kuti kwete, nokuti tine chisungo checongress chekuti hatipinde musarudzo kusvika zvinofanira kugadzirwa zvagadzirwa, sarudzo dzova dziri pachena. Saka takakumbira voters roll iroro tikabva tarinyimwa. Hataikwanisa kupinda muelection tisina voters roll iroro rinopangidza kuti vagari veMount Garry vari kunovhota ndevapi, vagari vekuChirumhanzu vari kunovhota ndevapi. Saka hatiendi kusarudzo kuita kuti challenge election. Tinobvumirwa nemutemo kuti tigadzirise mutemo uteedzerwe. Isu tiri kuti sarudzo yese yaitwa, nyange kuti yaitwa nhasi, yaitwa mangwana, ikaitwa pasina voters roll ragadzirwa neZimbabwe Election Commission, uyezve rekuti munhu wese ane kodzero yekuriona kusanganisira mapolitical parties ari kukondesta, sarudzo idzodzo dzee dzichiitirwa murima uyezve hadzisi pamutemo.
Imi bato renyu raizviziva kuti amai mujuru munhu anga asingafaniri kunge achiramba ari nhengo yeparamende nekuti vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Sei makarega zvichisvika pazvasvika nhasi?
Isu taifungidzira kuti hurumende iyi ine musoro, uyezve ihurumende ine vanhu vakanga varipo painyorwa bumbiro. Taifungidzira kuti vachateedzera mutemo, asi takazoona vakutoita ziendana kuenda vasingateedzeri mutemo. Saka isusu tiri kuti enough is enough, zvakwana. Taakuda kuti mutemo weZimbabwe uteedze.